manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 5/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango. Vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica waDonald Trump vanokumbira dare redunhu reGeorgia kuti rirarise mhosva yavari kupomerwa yekuda kupindigura hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera zvakare mubatanidzwa weCommonwealth. Izvi zvinotadzisa Zimbabwe kudzoserwa mugungano iri umo mayakabuda mugore ra2003 mushure mekunge yambomiswa kuve nhengo muna 2002 nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Kunyanga hazvo munyori mukuru weCommonwealth amai Patricia Scotland vakakurudzira kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika 56 iri. Britain yati Zimbabwe haisati yazadzisa zvayakakurudzirwa kuti iite nechikwata cheCommonwealth chaiongorora sarudzo dzemuZimbabwe gore rapera. Britain yakurudzira kuti kuitwe imwe zvoongororo gore rinouya ra2025 yekuona kuti Zimbabwe yave papi nekugadzirisa zvinhu munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukotaro zvekuburiswa kwemashoko vaJen Van Muswere pamwe negurukotaro zvekutyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Emon Murwira. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboudza zvavo Studio 7 kuti Zimbabwe yagara haina shungu yakanyanya yekudzokera mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Maonero ari kuita Britain ndoo maonero andagara ndichiita. Nekuda kwekuti tikazvitarisisa hapana chambonyanya kuchinja muZimbabwe panyaya dzakamboita kuti ibudiswe mugungano reCommonwealth. Saka isu patakatonzwa sekretariat yeCommonwealth ichitaura kuti iri kuda kubatsiridza kuti Zimbabwe idzoke, ndaitoshaya kuti chii chavanga vaona, nekuti nyaya dzezvematongerwo enyika hadzisati dzagadzikana. Tikatarisa sarudzo dzakapfuura pane mutauro pamusoro padzo. Tikatarisa nyaya dzekungosungwa-sungwa kwevanhu vangava vatungamiri vemapata anopikisa nevatsigiri zvese pamwe chete nevaya vano vemasango anakazvimiririra yatingati civil society, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungoshungurudzwa. Saka hapana chambonyanya kuchinja chingaita kuti pafungwe kuti Zimbabwe ingadzokere mukumoro. Saka ipapo ndowirirana nemuonero weBritain.
Saka zvaitaurwa nana mai Patricia Scotland izvo vachiita sokunonzi Zimbabwe yave parinani vaizvitora kupi?
Mamirira akaita zvematongerwo enyika muZimbabwe asininga anogona kuita kuti ari kuona ari kure asanyatsoona kuti zvinhu zvakamira sei, nekuti picha inopuwa nevari kutonga ndeyekuti zvinhu zvimire zvakanaka, hapana matambudziko. Saka anenge asina kunyatsoongorora uye asina vanenge vari mukati vanonyatsomupa zviri kunyatso kuitika chaizvo chaizvo anogona kufunga kuti hapana zveshokwadi pane zvachinja pamafambisirwo ezvinhu muZimbabwe asi chokwadi chaicho ndicho chabuda pakutaura kweBritain kuti ayo hapana chachinja
zvino zvavari kuti vari kukurudzira kuti kuitwezve dzimwe tsvakurudzo mugore rinouya kuti zvinhu zvinenge zvamira papi munoona kunge pane zvinenge zvachinja here
ayo hapana chinombochinja nekuti mbada haichinji mavara ayo chaita kuti ZANU-PF irambe iri masimba kusvika pari nhasi inyaya yekushandisa hatingati matactics iwayo asi ari kunzi afana kushandurwa saka ZANU-PF ikasashandisa mhirizhonga aina maelections ainohwina ZANU-PF ikasashandisa kusunga vanhu zvisiri pamutemo hapana sarudzo dzavanohwina ZANU-PF ikasatoita izvozvo zvairi kuita inobuda musimba akaunti inoruza simba saka ZANU-PF haisi kuzomborega zvairi kuita saka ini maonero andinoita ndeyekuti hapana chinochinja
vanga vari nyanzvi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paSwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko vari kuita mushandira pamwe pakugadzira chikafu chezvipfuwo zvavo vachishandisa michero yemusango inosanganisira masekesa uye zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa. Mushandira pamwe weNyahunure Bushmeal Production Cooperative uri kuwana rutsigiro kubva kumuzinda weAmerica muZimbabwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevarimi vakaumba mushandira pamwe uyu vaFelix Pawandiwa vanoti mushandira pamwe wavo uri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vanowana zvekudya zvemombe dzavo. VaPawandiwa vanoti mukugadzira chikafu chemombe ichi vanosanganisa michero yemusango yakasiyana-siyana inosanganisira masekesa, muchukutu, mangara, zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa nemimwewo michero.
Kubatsira vanhu vanodarika 3,000 varuya nemokutauka sezemaombe ini nhau yekuti taifanira kunge tichiita double the figure or times 5 but nenhau yekuti bushmeal yacho iriko gore rino yakaita shoko kuna kunyatsonaya sakamaa saka zvinoafekta zvakare production.
Imwe nhengo yeNyahunure Bushmeal Production Cooperative, amai Patricia Gwashavanu, vanoti kuburikidza nechirongwa chekugadzira chikafu chezvipfuwo zvaashandirwa upenyu hwavo sezvo vave kukwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro.
Nokuti takuona mari dzokuendesa vana kuchikoro. Pange kwandiri hangu vana vangu vazhinji vandakazvara kumashure uko tisati ndaapredictinei. Vese vaiperera magrade 7. Pati zvinezvi ndotenda mwari kuti ndine mwana ari kunyorawo gore rino kuti ende kusekondari zvaasati zvangoitika kumashure uko nokuti izvi zvaakutibatsira izvi.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvipfuwo vaWisdom Gunzvenzve vanoti chikafu chezvipfuwo chinogadzirwa nemiti yemusango chine utano hwakanaka asi vaGunzvenzve vari kukurudzira varimi kuti michero yemusango iyi inoda kunyatsosanganiswa zvakanaka uye kuikuya iri pamwe chete kuitira kuti zvive nyore kuzvipfuwo pazvinenge zvave kudya chikafu ichi.
Monkey bread, just like maybe the acacia pods, we can be talking about 12-15%
kana tichitaura nezvemasekesa tiri kutaura nezvemuchero unopa utano kuchikafu chezvipfuwo ungasvika pakati pechikamu chegumi nembiri uye negumi neshanu kana kuti 12-15% crude protein asi izvi zvinoda kusanganiswa nechibage kana nesora kana zvimwewo zvazvo.
Saga rimwe chete rechikafu chezvipfuwo rinorema makirogiramu 50 rinotengeswa nemadhora manomwe ekuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vanoti vari kufara zvikuru nekuponeswa kuri kuitwa zvipfuwo nechikafu chiri kugadzirwa nemushandira pamwe uri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe.
And so as we went out to the community to see the results of the project we saw that
enda kuNyahunure takaona kuti zvipfuyo zviri kuponeswa panzara iriko gore rino kuburikidza nekugadzira chikafu chepamusoro ichi. Uyu ndemumwe mucherechedzo wevana veZimbabwe vari kuita mabhindauko ekugadzirisa matambudziko munharaunda mavo vachishandisa zvinhu zvidoko kuburikidza nerubatsiro runobva kumuzinda weAmerica muZimbabwe.
Muzinda weAmerica wakabatsirawo chikwata ichi nemishini yekugaya chikafu chezvipfuwo nekuisawo magetsi esola. Muzinda weAmerica wakabatsirawo zvekare nemushini wekugadzira mafuta ekubikisa. Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona senzira yekuwanisa zvipfuwo chikafu. Vanotiwo kusvika muna gumi guru gore rino hurumende yaponesa mombe zviuruzana kana kuti 100,000 kubva munzara.
We have also mobilized as government 15,000 metric tons of silage.
Takatsvaga nekuunganidza chikafu chemombe chinosvika matani zviuru gumi nezvishanu icho chakaendeswa nemarori kumamisha kunoponesa mombe. Takadzidzisawo vanhu vekumaruwa kugona kugadzira chikafu chezvipfuwo.
VaMasuka vanoti mombe mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose dziri panjodzi yenzara. Kumatunhu ekumatebelen and south varimisi vakazivisawo kuti mombe dzinosvika zviuru gumi dzakafa kubva patanga nzara gore rino. Asi vaMasuka vanoti mombe zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500 chete ndidzo dzakafa kubva patanga nzara kusvika mumwedzi wagumi guru gore rino. Sangano reDrought Action Committee rakaburitsawo gwaro rinoti mombe mazana mapfumbamwe dziri kufa pasvondo rega rega kumatunhu ekumatebelen south. Asi varimi vakawanda vari kutarisira kuti dambudziko rechikafu richapera sezvo mvura yava kunaya munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Costa Nkomo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, nhasi vakumikidza dura repadande mutande rekuchengetera mashoko ari pamusoro pezvinhu zvechinyakare zviri munzvimbo dzinochengetedzwa zvechinyakare kana kuti mamuseum, kuburikidza nehomwe yemumiriri weAmerica yeAmbassador Fund for Cultural Preservation. Muna 2020, homwe iyi yakapa mari inoita zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ekuAmerica kuNational Museums and Monuments for the Zimbabwe Museum of Science kuti iumbe dura repadande mutande senzira yekuchengetedza nayo zviuru zvezvinhu zvezvinyakare zviri mumamuseum yemunyika yose. Chiziviso chakakosha. Vateereri, mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu paWhatsApp channel iyi, endai paWhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya batani rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe paWhatsApp VOA Shona channel. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kennedy Masie vanoti vanoona chikumbiro chevakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump chekuti mhosva yavo yavari kupomerwa mudare reGeorgia Appeals Court yekuda kupidigura hurumende iraswe sechinogona kutambirwa. VaTrump vakasvitsa chikumbiro ichi kudare iri nezuro. VaMasie vanoti izvi zvinoenderana nemutemo webazi rezvemitemo muAmerica uyo unoti mutungamiri wenyika haagone kubatwa nemhosva kana ari pachigaro. VaTrump vakanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mugore ra2020 apo vakaramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna 2019 dzavakakundwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden kunyanga hazvo ivo vari kuramba mhosva iyi. Dzimwe mhosva dzavo mbiri dzakatoraswa kare nebazi rezvemitemo mushure mekukunda kwavakaita musarudzo dzegore rino. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaMasie nezvenyaya iyi.
Chikumbiro chaitwa naDonald Trump through malawyers avo, I think chikumbiro chatagara chichizova chichauya sezvo vachitarisirwa kuti vachava vari president next year kutongwa kwavo kwagara kuchanetsa. Saka chikumbiro ichi hatingati chingave chichishamisa, nekuti mutemo wemuamerica unotaura kuti a sitting president haafaniri kuva achiprosecutwa.
Tichiona zviri kuitika, munoona tichitambirwe here chikumbiro ichi?
Handioni senge pangave pane imwe nzira yokuti izvi zvive zvichienda, but ndoona sekuti chikumbiro chacho chinogona chaitwa chogona chakurumidza kana chichirambo wacho. Vanenge vachitaura kuti ivo vaDonald Trump havasati vava president, saka havakwanisi kuva vachikonsidera nyaya idzi. But tichitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzatobviswa pamatare kune dzimwe nzvimbo, ndoona senge kuti ikoti inogona kutambira chikumbiro ichocho ichi, vachitarisawo zvekare kuti dzimwe nyaya dzavo dzakabviswa nekuda kwokuti vakahwina maelection.
Pane zvingadzidzwawo here nenyika dzakadai seZimbabwe nedzimwe dzemuAfrica pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika izvi kuna vaDonald Trump?
Ya, hongu izvi zvinongotadza kuti masystems emuAmerica, especially when it comes kumainstitutions, anoshanda. And tiri kuona kuti ivo pavakabva pachigaro, kunyange havo vanga vari one of the most powerful person in the world and muAmerica munomu, vakawanikwa vachimira pamberi pematare vachinzi vakatyora kubumbiro remutemo. And nyaya dzavo kunyanya hadzo dzakatoradzo nguva kuti dziende pamatare. Tikuonawo zvekare kuti sezvo vadzokowo zvekare paupresident, mainstitutions aya anoprotecta yatingati office of the president. Saka ndosaka takuona kuti nyaya dzavo dziri pamberi pematare dzofanira kuve zvichibva. Izvi zvinhu zvinova zvakasimbiswa nekuti mainstitutions haatarisi kuti ari kutonga ndiani. Anotarisa kuti tradition yavo yokusimbisa yatingati democratic tenets inofamba sei. Saka izvizvi zvokwanisa kudzidzwa nedzimwe nyika kuti vanhu nange vapinda muchigaro havafanira kuva vachiinterfera nemainstitutions. Anofanira kusiiwa achirega achiita basa ravo, kuitira kuti nyange pakapinda ani zvake pachigaro choupresident, hazvikanganisi yatingati kusimba kwemainstitutions anoita kuti vanhu vave vachiva neconfidence muhurumende.
Tingati izvi zviri kuratidza utongi hwejechetere here imomuno muAmerica?
Iya, hongu zvinoratidza utongi hwejechetere, because iyi mitemo yanga yagara iripo and mitemo inobvumwa nevanhu vese. Saka izvi zvinhu zvatingati zvingave zvichinzi zvinhu zvinyuwani, zvinhu zvagara zviripo and zvinhu zviri kusimbaradzawo zvekare utongi hwejechetereo.
Vanga vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzekumatare Advocate Kenneth Masie, vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nhasi kuti yatemera zvirango makambani ekuAmerica pamwe nevanhuwo zvavo vemuAmerica nemhosva yekutengesera Taiwan zvombo. Beijing yakurudzira America kuti imise kutumira munongedzo usiwo mushure mekunge mutauriri wedare reparamende vari veRepublican Party vaMike Johnson vataura panhare nemutungamiri weTaiwan vaLai Ching-te. Israel inoti gwaro idzva rakaburitswa neAmnesty International riri kuipomera mhosva yekuponda vanhu muGaza nderemanyepo uye rinonyengedza. Israel yashoropodzawo sangano rinorwira kodzero dzevanhu iri ichiti rinonyadzisa. Amnesty International iyo iri kuLondon yaburitsa gwaro nhasi umo iri kuti Israel nemauto ayo vakatyora chibvumirano cheUnited Nations cha1948 chinoshoropodza kupondwa kwevanhu cheGenocide Convention. Apo mapato anopikisa ari munyika dziri mudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana kuti muSadik ari kuchema kuti bato riri kutonga muZimbabwe reZANU-PF riri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato reZANU-PF rinoti richaramba richidzivirira mapato akaunza rusununguko munyika dziri muSadik arinoti ari kurwiswa nenyika dzekumawirira. vachitaura nenhepfenyuro yeZFM Stereo, mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muzano PF, vafarai marapira vakati vamwe vekumawirira vari kurwisa kwazvo kuti vaise dunhu resadhiki pasi penyika dzekumawirira vachishandisa mapato anopikisa. Bato rezano PF riri kupomerwa nemapato anopikisa ari munyika dzinoti Mozambique, South Africa, Botswana neNamibia, mhosva yekupindira musarudzo dzenyika idzi richitsigira mapato akaunza rusununguko. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF, Dr. Masimba Mavhaza, nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nemashoko avamarapira aya.
Zano PF yagara iri munzwa munyama yeThe West, saka vaona kuti vatadza kuivhiringa kana kuibvisa kana kuita iya yatingati regime change. So nekuda kwaizvozvo vari kuedza kubhadhara vanopikisa hurumende, vanopikisa varwi verusununguko venyika dzekumadokero, venyika dzekutsanhuru kuAfrica. Saka SMA freedom movements ari under attack kubva kumacolonizers edu ekare neshamwari dzavo. Hondo haina kupera patakawana rusununguko. Vakaedza nepavanogona kuti vangatibvisa sei murusununguko. Nekuda kwaizvozvo vari kuita kuti vamwe mapato anopikisa hurumende yerusununguko yenyika dzakasiyana siyana abvise hurumende dziri pachigaro kuti vagoisa vanhu vavo mapapets. Saka vasadza mapapets avo aya, pachadambudziko rekuti vatadza kuzungunutsa nyika yeZimbabwe neNamibia neTanzania. Saka zvavakuita iko zvino kwakuedza kupasanusa Zimbabwe kubva kune dzimwe nyika. Vakuda kugadzira Zanu PF kuti ionekwe semuvengi wemamwe mapato, kuitira kuti kana mamwe mapato anopikisa dzimwe nyika apinda muhurumende, anokwanisa kushandisa hurumende dzavo kubvisa Zanu PF pachigaro.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza, hanzi pane urongwa hwekuti Zanu PF inge ichikanganiswa kana kubviswa kuburikidza nemapato anopikisa muSouthern Africa, West Africa neCentral Africa.
Zanu PF musangano uri kutiza mumvuri wavo, nekuti vari kuziva kuti vatadza kutonga, havasi kugona kutonga. Vanozviziva kuti vana veZimbabwe havachavada. Vanozviziva kuti mutungamiriri wavo naiyo Zanu PF iri kungopinda pachigaro nenyaya dzekubirira sarudzo, nenyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu, vachitinha vanhu kuenda kunovhota, vachirova vanhu, vachityisidzira vanhu kuti vanovhota, vachivavhotera ivo. Saka vanhu vari kutotya kare kuti vari kuziva kuti mangwana kana zuro iro rinoteera iro vanenge vabviswa. Asi ndonyaya kushanisika nezviri kutaurwa navamavaza kuti kune nyika dzoda kuita regime change, especially anaAmerica nanaBritain. Asi nyika idzodzo ndo dziri kuita kuti Zimbabwe irarame. Nyika idzodzo ndo dzinoti ana Mavaza nana Munangagwa nevanhu vavo nevamwe vese vanomhanya usiku vachinokumbira mari. Ukatarisa mari zhinji inopinda muZimbabwe, inobatsira Zimbabwe, inobva kuEurope, inobva kuUnited Kingdom, inobva kuAmerica. Vakamboedza kuita look east police, vakaenda kuRussia, vakaenda kuChina, vakadzoka musoro ikoko kweimire. Saka ngavanyarare kuita basa rekutukirira America neBritain Muscat manheru vachienda kunokumbira mari ikoko.
Dr. Mavhaza, pane munongedzo here unorakidza zvamuri kutaura zvokuti pane vari kuda kurwisa kubvisa Zanu PF pachigaro, tichiona kuti ndime munonzi muri kutopindira kwete kuti muri kudaidzwa kunyika idzodzo?
Chokutanga munofanira kuziva kuti hatingopinda munyika dzevanhu tisina kukokwa. Pane kuwirirana kuripo pakati pemapato ese akarwira nesununguko. Ini munoona pakaitwa sarudzo kuAmerica, Britain yakatumira nhengo dzinopfuura 400 dzeLabour Party kuti dzikambenere bato ravaKamala asivakazoruza havo. Kune dzimwe nyika dzinouyawo dzichikambenera mapato avanowirana nawo, zvinobvumirwa, hazvirambidzwi. Saka hapana chakaipa kuti Zanu PF ipinde munyika ichitsigirana nevainowirana nayo. Asi yesu munongedzo uripo unoratidza kuti zviri kuitika izvokuti munhu wese akundwa akungonongedzera kuZanu PF. Zvinoreva kuti pane chakaturikwa, pane vari kunongedza vari mumumvuri vanofunga kuti hatisikuvaona, asi tiri kuvaona. Zvino zviri pachena kuti vavengi vari kushandisa vanopikisa hurumende kuti vakwanise kurwisa bato reZanu PF kuti varitsadza.
Vadzokora, ndanzwa muchiseka pavachitaura vamavhaza, pindura itinzwa.
Nhema dzacho dzazonyanyisa. Shuwa murume mukuru kuuya kuzotaurira mhuri yeZimbabwe nhema dzakadaro. Nhema dzekutanga dzatoda kugadzirisa vanhu vemuno muAmerica havabvumire kuti kubve kunyika vachiuya kuzokambena hazvibvumirwe.
Dr. Mavaza, chii chashanduka nhasi chekuti munge muchitanga kuchemwa nevanhu kuti maakupindira mune zvematongerwo enyika?
Changoshanduka ndechekuti mamwe mapato anopisisa aakubhadharwa nevapambi vepfumi vasiri kufarira kuona vana kana kuti vatingati marevolutionary parties achitonga kana kuti vachiona vana veZimbabwe kana vana veAfrica vachizvitonga. Vasi ndinokuudzai kuti aiwa, izvi hazviite izvi kutungana kwembudzi.
Vadzokora, zvingagadziriswa sei kuti ZANU-PF isarambe ichipindira mune zvematongerwo enyika edzimwe nyika sezvamuri kutaura izvo?
ZANU-PF haitofanirwe kuenda kunopinda kune dzimwe nyika sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvibvumirwe. Iyo yacho haisi kukwanisa kuita sarudzo dzakatsarukana munyika mayo. Yanzwa nekurohwa, yanzwa nekudyiwa.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari parunhare kunorth Dakota muno muAmerica nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vateereri, tinoti makasimba here, makasimba here. Kunokoterera iti zvedu tiri pachoza pakrokostara. Zviro zviri kuitika muZimbabwe tinoona ngatei hazvisi zvokubatana, bcause mazari rataita muno muSouth Africa asiwa. President wedu taikumbirawo kuti nyika inake, nyika inakewo, tikwanise kuitawo zviro zvinokonzerawo muZimbabwe, zvingava zvirimwa, zvingava kuitawo business. Tinoona ngatei zvinhu zvingafamba zvakanaka. Tari kwetiri kunokuku hatina kumira zvakanaka kunoku.
Uku kuhurungwe, kuhurungwe east, kumashonaland west, kunzvimbo inonzi Marere. Marere vanhu vakahora kamwe chete kubva gore richitanga. Hatiri kunzwa kuti China yakati nematanaka ukwabva mari yakati. Mari yese iri kupuwa hurumende iyi nezvinhu zvese zviri kubva kunana China nauiti izvi. Vanhu vakangohora mapfunde kamwe chete kuMarere, hurungwe east, mashonaland west. Vanhu vari kutozhamba nenzara, so nzara yakatanga gore rapera. Mvura yakasarana vapinda 2024 pakupinda 2025. Pasina kana kumboora kana. Iye handizivi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei ipapo. Ngapagadziriswe ipapo angani kana kubvisiwa MP wache. Kuzi vanhu vanofa nenzara vachi. Munhu anogara South Africa asi kuona kutonhwa nenzara kuno kwaanotungamirira kumashonaland west.
Pastudio 7 apo, pastudio 7. Muri sei ana mukoma Jonga, ana mukoma Blessing, ani ndozwa God knows best. Ndiri pano paPretoria. Ndongumbira kuti message yangu isvikewo munzeo dzaamunanga kuti agone kutaurawo nehurumende South Africa. Zvaakuite mapurisa kunoko, zvakashata, hazvisisina kunaka. Akuti basa rekubaya kwakazara maforena, lese pakawandira maZimbabwe paya, apedzo vhure mukuku dzaanhu kana kusipreya vanhu, mapepa sprayer, osipreya vanhu, anonga varambire mumukuku aya, vapedzo kutore zvinhu zvaanhu, mafiriji, mametros, makapu, ringawo bia, angawo maempty ari mukuku dzavanhu, apedzo opa vanhu emunomu, apedzo kuti torai, torai murye, ngatiite madiro aJojina. Hamapurisa emuno machachimbafa, akuite zvichimbafa.
Studio 7 mayadiku, inini nemubvunzo waanaJonga kandimiri. Mubvunzo wangu uri pamuri imi vatori venhau, vavaiti venhau ini. Kosei muchiti idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7? Sei muchidaro? Nokuti kana dzisinei neStudio 7 hamufanirwi kudzitora kudziisa panhau.
Ndiva chimbambanga parasimbeka. Ndoda kutaura pamusoro pavamuswere vakataura muonero wavo wakanaka chose, kuti vane mari dzavo vanochinjika mabhizinesi vakakona kuuya havo vogadzira mastadium mukati menyika yeZimbabwe, vozopuwa zvishoma zvishoma vanhu vachipinda chimagiraundi macho imomo. Tinoona ngatei muonero wakanaka iwayo. Kozoya yagender violence inoitika mukati meZimbabwe aifi yakapera. Chikonzero hakuna mabasa atinoshanda.
Tinotenda vateereri tichiti musakangana wachirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisana nemhirishonga yemudzimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Britain inoti Zimbabwe inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu isati yabvumirwa kudzokera mubatanidzwa wecommonwealth.
vamwe vagari vekwamutoko voita mushandira pamwe wekugadzira chikafu chezvipfuwo vachishandisa michero yemusango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 5 kumpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nakho ukukhona lokudlala amabhizinisi bekhonona ayikho amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria laba ngathi bakhalathele. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngamabhizinisi.
ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi live lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kweUnited Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu. Sihlaziya udaba lokuthi amanye amakhansila e-TCC kobulawayo athi kungacothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso yeCommonwealth ngemva kokugcizelela kweUnited Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kaZulu kuqala. Abaqoqa inhlelo zeCommonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. ELeBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandeli inkuthazo yeCommonwealth Election Observer Mission ukulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulenhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eLeZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhathana esedluleyo ukuthi eLeZimbabwe lamfutho wokubuyela kuCommonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To ezenza ukuthi siphume kuCommonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likaZulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, izeziningi azikaguquki, yize zihambelana lama-sanctions yalakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende kwethu ukuthi ziguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abavumelana nama-British ukuthi sibele Commonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngona ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus i-resolution yakhona esikamansiska ngisenze ukuthi iZimbabwe ingene iyelilunga. Ngakho kukhona nokunjalo ama-British bebekhonona angikho ukuthi amanye amalunga waba njengobhemuda o-Nigeria kuyaba ngaze bakhalakhele. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-Commonwealth ngama-British ngakubona bengavumelani. Angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena.
Ezinye iindaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kaZulu phakathi kokunye. Libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene kuCommonwealth?
Awusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhanyelane le mithetho enika uZulu uzibuse uhulumeni wethu usuka asedo adonde imithetho eqondane lokhetho, imithetho eqondane le-information. Uhulumeni wethu uyahudula inyawo. Ibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga, i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni ekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe. Siyazi khathe futhi iMozambique leNamibia bayakhalakhala bethi kuyongenela ukuthiza wezansi ukuthi amahungahunga na abe lokhu ebhodabhoda amazwe asigombeleni vele aze kwenza ukuthi ukuba lelivu kwethu kuhluphe.
Mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions, sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyane logatsha lokahulumende ole National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo, unkosikazi Pamela Tremont ese Ambassadors Fund for Cultural Preservation esekulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa, ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamachumi ayisikhombisa lanhlano, $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubona ezomkhathi ole Meteorological Services Department selikhuthaza uZulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kunaleliviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kunaleliviki. Uhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Mwalukasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo, kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi, endaweni eziningi zelizwe kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka, uZulu engeza njani ukuze azivikele, njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo, ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu, njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo
uZulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani.
Ngesonto mhlaziyisitshiya ngalombili kumpalakazi, izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya kuthi kwezinye indawo lifefezi.
Unkosazana Nethi Mwalukasa yingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department. Sikoxe laye ecingweni eseharara. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweLebotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu, okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi luncindezelo ngenxa yokuthi abalamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelo zwe. Intelele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron.
Umlumzana Phenyo Budale ongumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe landela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The President Advocate Duma Boko stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu. Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kweBotswana ukuzabuyisela isithunzi sabo njalo kuncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abangalamaphepha okuhlala ngokusemthethweni elizweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ukubabhadala iholo nje okuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kweBotswana. Umnumzana Sifas Chuma ungokhele inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweBotswana yeZimbabwe Community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza bengalamaphepha. Xa sofika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiyakubika ubana kawuholanga ugcina usuvalelwe. Yiwona lawo mapholisa obudinga ukuthi uthole usizo kuwo. Ukuthi kulomuntu obekuqhatshile engakubhadali kakusangeni indawo.
Umnumzana Chuma uthi sewuqhathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Boko phezu kokunikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba indlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona laba abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngaphi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo abeZimbabwe leSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umzala Ngqabutho Mabena uthi baphezulu ukuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe siletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umzana Mabena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa ngumongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
Umongameli Boko ulandela enyaweni zowaphuma ehlalweni umnumzana Mkhwetsi Masisi walenhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi usungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kweLebotswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu akusela siqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi ukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 zeHabron kweLebotswana.
gesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Unkosikazi Nethumbo Nandi Ndaitwa owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. Kumenyezele ukuthi nguye onqobileyo izolo ukulandela ukhetho olwangeviki edluleyo lapho abamabandla aphikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamnanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelo lizwe uYoon Suk Yeol yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana okulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Ukuhlandla lethu lengxoxompikiswano lamuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-full council meeting yabo izolo. Lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikeza imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba ngukansila Mpumelelo Moyo osekelwe ngukansila Mxolisi Mahlangu yena othi ngowebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust endaweni lokansila Mahlangu onguye osungula lingxoxo.
In our city council, we are a dead tire of the government. And what it therefore means is even if we criticize the government, we may be able to criticize. Lape eyona khona, lape lahlela khona. But it can't be every day we are tweeting about government, which we are a part of. In our platform, are adequate or which is addressed, those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, the city council, and general government, and MISA, the WUTIS, and then the SUTANG, and then the pipes, so we repair our pipes, and then the WUTANG, and then the WULUM, and then the WUTANG equipment, the services, and all that. We have come up with our platform to allow us to engage CRAS, to engage immunity direct, to try and meet some of those impediments that affect the progress of the country. So, yeah, I'm not saying thing I criticize, but I'm saying as we criticize it, being at home to a family set up.
Nando utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi ka Councilor Mahla.
Kathesi ebekhona ku Mahla iqiniso bayala besaba isandla yasendle chaba ukuthi khona khona bangalwa kanjani sila two vocal ufena bali sokuba recola ngoba le ndo ngithe this is politics abantu yo Mahla ungabathulwele kakhulu abantu bathina nje bebone ngantwa liyafanana lonke then ngaba sela choice one sebenza ukuthi let us vote for the majority here jowa we work and we power second is diminishing the opposition politics here in Zimbabwe, like what you are saying. And that one is that slowly but surely losing the confidence in the political system in terms of opposition politics.
Nanto udaba Councilor Mahlangu sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqedi.
Uyabona ubhuti uThembelani raises critical issues kodwa okunye engithanda ukukutsho kubalaleli ukuthi uyabukhuluma ukuthi the benefit of hindsight ngoba abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza ezinye mina ngakhulela ekhaya abadala babesithi kwesinye isikhathi uyazenza isithupha, okunye nathi njengabantu abavele beninenga ngoba ifandini ivela ku-treasury, i-treasury yekaminista we-finance and eZimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe lingarecall?
Angiyeke ngikhulumele abanye amakhansila. Personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict record akuna muntu olelungelo lokurecola. Angizake ngizwe nemitshaba ngiphephisa abantu ukuthi uzabarecola bangakhuluma ngohulumende. Thina asanikwa imandate ngoba uthabango usecretary wephathi ekhokhelwa ngupresident uwelsnezinqube. Of course kuyabe kuvele kule political guidance, kule political direction ukuthi lokhu hambani liye kukhuluma linye kunje, lokhu kuhulumeni kumekunje phandle
kodwa lisebenza lapha.
I-TPC libandla ebelikhokhelwa nguChamisa owaresignayo wathi ibandla. Ibandla kalidilikanga, lasala lilokhu elikhona, lilama-structures wona lawo akhona ayevele e-exista ngesikhathi uba uChamisa esiqhuba. Esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bandla. Never mind about the splinter TPC, kulo lay, kulo B, kulo C, kulo bandla. Wa still under it ithini ekhokhelwa ngupresident uWestman Nqube esiyiye siyaziyo ukuthi i-TPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singabakhansilas e-TPC ngoba yiwe esiyiwe wona, yindlela esangena ngayo.
Uma sigqibela lingxoxo mnumzana Nato,
singakutsho ngamafitshane ukuthi mina nomuzwa uMahlangu ukodwa ngayo ukuthi nalo singathi iqhinga mhlawumbe ezajala ithi ukuthi ubulawayo because siyakwazi ukuthi linje lethu yonke into i-centralized ayo ukuthi yini ngangumlalelo ukuthi kodwa uyaza valinari bayadominatwa kumbe singathi ibandle labe libusa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources. Okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana. So sebewithi ngananzela kathi esingakhuluma ngama-TPC maybe mhlawumbe bangamahlandla amathathu kube sokusiba labo blue movement okukhanya bayavota yena bephuma leqhinga lokuthi singenza okwesinanakazane fana okwenza ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu ekukhava nasithi ubani okhathele kathana bona abadala uchabe wachaphisa wangichaphisa la ngikho sebekwenza ngapha uyezakuqothwa ngapha uyesaba ukuthi ngebandela ukuthi ngaba namandla ukuthi kuqothwe. So sekumele ukuthi lawe uphile kuzokwanifa ipendleziyana ukuthi lawe ukufike ngeziphi uhamba ndawone labantu labo njengakade ngakhangele phansi ngiyakuva mangibukela amaphathi lamazwi kodwa kathesike mabile kanti libatasha kule nto ngakajabanga lapha lanxa wamiswa but ama-code can overturn at any time bazele ukuthi hayi kuba nisenikholi baye bekwazi kathesi ama-councillors angu amabili apho ngeabanjwa izathu kwathiwa ala macala thize. So khona kuyana lapho ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngantu abesevalile ngoba khona fana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 lawo 18 asozibekwazi zobavukade bedotshiwe. So kathesi abantu bahlalele evalile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo kodwa
ya kuqinisile kokunye naye ngumbono wakhe abalaleli babekwazi ukuthi ama-resident akobulawa namaodiza achiyeneyo sasilandi batshele kuma-WhatsApp group silapho esidile ngakhona ukuthi tingasifuna ubulawayo aphidile ngendlela soyenzani so bangasishawudi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi basibonse indlela basiqoqeda amakhanda ukuthi ubulawayo aphumele nalo ngobulawayo.
Lo ngukhansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Nqube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungileyo zombusazwe ebekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni athiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngozibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokuwephula abafana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe kuZANU PF, uhulumende weMelika uyabethesa izitho ezizo zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezijeziso kuziphatha abandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezijiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya zombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
embona ezakuqhakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump umuntu oqhakathekisa into zemelika. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlala kahle kumnotho lekwandeni kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhontrola nge-team yakhe lana wefithi yakha iwolu yokuvalela yokwehlukanisa imelika. Le-Mexico sombona ngazathi uzakuqhakathekisa khona.
Elemelika siyazi ukuthi liyazihlupa kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo. Yikho abantu abafana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba iMelika isithi babusa kubi. UTrump siza bona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe.
Ngento zamalungelo yebo ye baya kukhuluma kodwa angisana qiniso lokuthi baza kuqhakathekisa njengembuso leyi edlulileyo odwa qhakathekisa amalungelo oluntu across the world. Amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise mbona ngazathi kathesi bazaqhakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu ne-democracy iqhakathekiswa njani.
Njengoba ibandla likaTrump selilawula amadale womabili ePhalamende esingathi iSenate leHouse of Representatives, singabona yini ethola konke akufunayo uTrump kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademokrasi lizathola indlela zokuvimba?
Yebo ye, isikontrola ilowa le-Upper House. Kodwa ungakhangela umbuso we-America kawufanani lowezane. Owezane yilwane ukuthi uma sithethe amandla kuze senze imithetho ezahlukumeza abantu, senze imithetho ezancindezela i-opposition. But emazweni abantu aba-civilized baqhakathekisa ama-rights abanye abantu, ama-political rights, ama-human rights. Thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova. So mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo hlazeza umbusazwe njalo ekunhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngingenele kuStudio 7 lati sile nkinga lapha endaweni yekhezi. Kukhona ubandlululo government alwenzayo abantu abaseplantryside bayahola yonke into lendlala abayizwa kangaka ngoba ugovernment uyabancedisa kodwa ngapha esayidini lekhezi abantu abaholi ngisho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi eplantryside kuyahola. Bathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobani ancedise abantu bakhe hhayi ukuthi khona kube kukhetha.
Salibonani, salibonani balandeli beStudio 7 labasakazi lingabe linjani. Mina igama ngiLook Out Ngwenya, ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo. Igama lakhe uEdward Sadumba obesebenza eNational Railways of Zimbabwe. Angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka ukusebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999. Igama likamama nguThembelihle Ngwenya. Ubaba nomama bahlangana eSawmills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho umama wayehlala khona. Ongabe lolwazi bengicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 5794 +267 78 74 47 5794 bengicela usizo ngalolo daba.
Kubingelela abalandeli bonke abakuStudio 7, lalaba abasiphathele iindaba ezimnandi kuStudio 7. Ngicela ukubingelela izihlobo nabangane. Ngibingelela uElinethi Sfanda, loRichard Chuma, loSlivia Moyo, loPhosi Wengwenya. Ngithi abaphile labanye izihlobo engingazihambanga ngamagama. Ngithi angilawo amaningi. Ngajabula nxa i-odiyo yami leyi ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela. Labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo ngu.
Sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siluqhiba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Ngutabo Kancube.